Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri muswe svondo chikunguru 16/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF roita musangano waro kuZaka kumasvingo. Ukuwo bato rinopikisa reCCC range richiitawo musangano kuMkoba Stadium kuGweru. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyo kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti vanotambira danho reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rekuti svondo rino ichapa vari kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende nemakanzuru gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo musangano reZEC vaitwe Leo Slaigwana vaudza bepanhau reSunday Mail kuti vachapa vari kukwikwidza ava gwaro nemusi wechina. Vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakatopiwa kare gwaro iri. Ngatidzwei hurukuro yataita navamakoni.
Zvakakoshera pakuti vari kukwikwidza vazive kuti zvotazvo vakamira sei, kuti macitizens ari maconstituents imomo nomawadzi imomo vazivewo kuti vari muvhotasro here kana kuti havasi muvhotasro. Kana pane vakanga vabvisawo muvhotasro nemisteki vagara varimo, kuti vakwanisewo kuona mukana wekuti zvigadze chine pachine nguva. Asizvo chikuru chakakosha ndechekuti pakava nedelimitation yemanew boundary kana kuti maconstituency nemawadi, kureva kuti mamwe emawadi anogona kunge akune mamwe maconstituency. Saka chinhu chakakosha kuti voters roll inge ichioneka kutaura kuti pange pachizikanwa chaipo kuti vanhu vari kuvhota vari pawadhii, vari kuvhota vari pane imwe nzvimbo zvichingodaro.
Asi haina kunonoka kupiwa vanhu here voters roll vamakoni, tichitarisa kuti sarudzo dzinenge dzaswedera?
Kwatiri tinoona kunge yanonoka kuti inge iripo. Tarisiro iranga rekuti pakasita nomination court muna June, shure meizvozvo vari kukwikwidza musarudzo vazivikanwa, vangadai vakabva vapuwa panguva iyoyo mavhotas roll kuti apo pavari kufamba vachishambadza mabasa avo vachikurudzira kuti vanhu vavavhotere vange vakutozivawo zvakare kuti maconstituency mawadzari akamira sei. Zvino nguva yasara ishoma-shoma chaizvo kuti vakwanisa kuita basa iroro.
Ko zvanga zvichitaurwawo kaneZEC kuti yanga ichityira kuti pane mamwe masangano anogona kusora okanganisa iro gwaro revavhoti?
Tinoziva kuti mavhotas roll ari electronic ane aanoitwa kuitira kuti asange achibatwa-batwa zvisina kutsarukano nevamwe vanenge vane mafungiro avo. Saka tinongokurudzira kuti nyika ino haitiyo yega ine mavhotas roll aya, anogadzirawo nyika dzakasiyana-siyana dzinoita sarudzo. Tinoona kwatinofamba kwesoko kuti mavhotas roll anovepo nenguva.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Guruko Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari kupomerwa mhosva nerimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yekuita zano ndega pakungowedzera vashandi mari pasina kunyatsopedza kuitwa nhaurirano. VaMavhima vaudza bepanhau reSunday Mail kuti vashandi vachawedzerwa madhora makumi mashanu ekuAmerica kana kuti $50 pamari yekubatsirikana uye rimwe zana nemakumi mashanu remadhora kana kuti 150 pamadhora emunyika ichiiswa pachikero chemari inenge ichitengwa dhora rekuAmerica kumabhanga kana kuti Bankrate. Vati mari iyi ichabhadharwa kudzokera kuna chikumi. Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, rimwe sangano rinomirira vashandi, amai Cecilia Alexander, vaudzawo bepanhau reSunday Mail kuti kunyangwe vasina kupiwa mari yavari kuda, nhaurirano nehurumende dziri kufamba zvakanaka. Asi vesangano reAtuz vakaita semunyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende pakuita nhaurirano nevashandi.
Isu hatitambire zvakabuda muhurukuro dzakaitwa idzodzo. Chekutanga ndechekuti hurukuro dzakatoitwa dzacho dzitori kunze kwemutemo. Tichata bumbiro redu rinoratidza kuti vashandi tine right yecollective bargaining, but NJNC platform inongodainzwa avo vavanoona kuti vanenge vachabvumirana nezvavanotaura. Ndosaka vari kubuda nemihoro iri nekuwedzera mihoro iri pasi tichitarisira yatiri kutarisira isisi sevashandi. Saka isusa sangano rinomirira varairi dzekumaruwari amalgamated rural teachers union of Zimbabwe hatitambiri zvakabuda muhurukuro idzi.
Imi manga muchida kuti muwedzerwe mari sevarairidzi?
Isu pakutanga taida kuti tinge tidzoserwa mari yataitambira kumashure uko muna 2018 yaiva $540. Tiiti hatidi kuti horedu ikwidze, asi ingodzorerwa ipapo sekuti takanga tanyeperwa kunzi dhora rekuAmerica nedhora remuno zvaanga zvavagegegege 1:1 zvinova zvaisava ndizvo zviri paground. Asi tozoona futi kuti zvinhu zvatowedzera kukwira. Saka isusu tiri kuti vashandi vafanira kuwana mari inokwana kuita 1260 tasa nemamiriro aita zvinhu nekukwidza kukwira kwaita mutengo. Ndo figa yatiri kutarisira iyoyo, kwete mafiga wakabuda nawo aya wakataurirana vari wega pasina vashandi.
Asika hurumende inoti kutaurirana nesangano renyu reAtuz kunenge kunoti netsei, vachiti munokudza kuratidzira pamberi pane kutaurirana.
Isu tinokurudzira kunge tichitaurirana, asi hapana platform yekuti tinge tichitangana nekuti iwo ari kushandisa NJNC platform inova iri kunze kwemutemo. Kutaura kuno muchondorino wemusoro wa19 tiri kutopinda buda rerezimhosva patiri kuendesa hurumende kumatare nenyaya yeplatform yavari kushandisa kunegosheta iyoyi. Zvekunzi kuratidzira, tinokwanisa kuratidzira kana tinge tisina kuwirirana, nekuti tinobvumirwa zvekare sevashandi nemutemo wedu wenyika kuti tinge tichiratidzira kana tine kwatinenge tisiri kunzwanana.
Vamwewo vachere vanoti munoti hamuwirirani nemari dzinenge dzawedzerwa, asi dzikaiswa mumabhanga munodzishandisa.
Hazvina kuipa kuti vashandi mari dzikaiswa mumabhanga vadzishandise, nekuti vashandi tagara tiri kutoshanda. Saka mari iyoyo terekaiswa tinotoishandisa, asi tichinyunyuta zvekare kuti mari iyoyo ishoma.
Munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa kurwenderera mberi pakati pehurumende yechiuto yekuSudan nevakaipandukira vari mauto zvakare vechikwata cheRapid Support Forces kana kuti RSF. Zvinonzi kurwisana kunotyisa kurikuitika muguta guru renyika iri reKhartoum uko kwabhombwa chimwe chipatara chemauto. Pane kurwisana kunonzi kuri kuitikawo mudunhu rekumawirira kwenyika iyi reDarfur. Chikepe chehondo chekuChina chinonzi chasimuka chakananga kuRussia nhasi kuti nyika mbiri idzi dziite mushandira pamwe mukudzidzira zvechiuto, dzichiti chinangwa chadzo ndechekuona kuti hapana kunetsana munyanza iri pedyo neJapan. Chirongwa ichi chiri kudaidzwa kuti Northern Interaction 2023. China neRussia dzinombovimbisana kuti dzinoda kudyidzana munyaya dzezvechiuto. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Nokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naadvocate James Bayanai. Ototi tinokutambirai nemufaro pachirongwa chedu advocate.
Ndinotenda chaizvo nekutambirwa pachirongwa. Zita rangu sezvamataura ndinonzi advocate James Bayanai. Ndiri director weZimbabwe Spelling Bee. Zimbabwe Spelling Bee tinoita tinoorganize kana kucoordinate ma competitions ema spellings kuvana vechikoro from the age of 9 to the age of 16. Saka iko zvino tiri pakati pekuita tinoti ma Zimbabwe National Spelling Bee competitions aya tiri kuenda nyika yese. Iko zvino tiri kuenda kuLoma Gundi College kuChinoi kuita macompetitions ekumashonaland west. Ipapa apa tiri kuti vakahwina kumadzvubo dzeseidzi vachauya kuHarare end of September for maZimbabwe National Spelling Bee Finals. Apo vanozohwina ipapo tichaenda navo kuAddis Ababa kuEthiopia kumaAfrica Spelling Bee Championship.
Dunhu rega rega kana kuti muprovince munotora vana vangani?
Tinotora 20, tinotora ma juniors 10, totora ma seniors 10. Saka which means kumasvingo kunobva vana 20, zvichingodaro kwese kwese. Saka ivava ndo vanozouya vozokombita kuHarare. Vazohwina vacho tichaenda ne 6 kuEthiopia kuAddis Ababa.
Mutambo chaiwo pakubuda pane vatanhatu ava. Saka sei zvakakosha kuita chirongwa chakadai advocate Bayanai, sei muchishanda nevechidiki kuita zvezvisperengo izvi?
Ndisati ndapindura mubvunzo wenyu, ndanchida zvakare kutenda Ministry of Education yekuZimbabwe because Ministry of Education kuZimbabwe vakaonawo zvatiri kuita zviri zvinhu zvakanaka chaizvo, vakatipa makomborero avo ekuti makasununguka kupinda muzvikoro, kuti makasununguka kuita this national program. So we really want to thank them for the authorizations and the support they are giving. The competitions, my spellings, haingori spelling competition chete, asi kuti it's way more than that. Saka panouya mwana, panouya vana paya, mwana achowana mukana wekuenda pastage pakazara, nekuti macompetitions edu isusu yekugweru yanga ine vana 540, kuti vabereki, kuti maticha. Saka pane kana 1000 vanhu mwana achienda pastage achikombita in front of 1000 people. It's a confidence booster. Zvinobatsira self-esteem yevana, zvinobatsira, it's a life-changing opportunity yekuti hazvibve zvakabuda mupfungwa dzemwana, uye zvinobatsira mwana development yavo. Plus zvinovapa maopportunities ipapa apa tiri kuti vahwina vanone, vana vanonetweka pachezvavo vana vanowana shamwari kubva kune dzimwe zvikoro uye vahwina vanoenda kuEthiopia. It's just an exposure yakakura sereke.
Saka vanenge vachida kupinda makwikwi aya vanoita sei? Munovasarudza sei?
Seiko zvino ndichida kutanga nevari kudunhu reMashonaland West. Patiri kunoita makombetition dzedu kuLomagundi, tirikuti ngavaregiste vamwe vacho. Kuti varegiste vanogona kutisendera email info@zimbabwespellingbee.com info@zimbabwespellingbee.com kana kuti panhamba dzinoti +263 778 601 054 +263 778 601 054. Vakangotinyorera ipapo chete. Kana chiri chikoro vanotaura kuti chikoro, kana ari mwana akazvimirira ega anongotaura kuti mwana akazvimirira ega, then we can take it up from there.
Saka vanenge vabudirira kuenda kuAddis, pane kumwe kwavachaenda here kana kuti ndio panenge poperera makudana?
Aiwa, hazviperere ipapo, hazviperere ipapo. Kana mawinners ekuAddis achauya kuno kuAmerica, kune inonzi Scripps Spelling Bee. Isusu tiri part of the Africa Spelling Bee Consortium. KuAddis vanenge vachikombita nevana from 22 other African countries. Then vawina ipapo manje ndo vanozouya kuno kuAmerica. Panouya about 3 vanozouya kuno kuAmerica. Saka isusu tinongoti we are hopeful kuti vana veduwo vanokwanisa kunge vari pa3 ipapo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Advocate Bayana ine kupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda chaizvo, tinokutendai.
Manga makateerera kuna Advocate James Bayanai, vanotungamira iwo urongwa hwezviperengo hweZimbabwe Spelling Bee. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Vatereri, ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi itai kuti vaduku vakwedere kure, sezvo pane mibvunzo inorema zvakati kuti. Ngatiwei mubvunzo wanhasi.
Maswera sei mukoma Wande? Ndanga ndirikumbirawo kubvunza kuti zvidhori zvinoshandiswa nevanhu vechidzimai kutsvaga bonde, Bhaibheri shoko raMwari rinoti kudii naizvozvo? Wechipiri, woti Bhaibheri rinoti kudii zvakare pamusoro pekutsvaga bonde kwevanhu vechirume pasina munhu wemukadzi, panonzi pachirungu masturbation, kuti shoko raMwari rinoti kudii nazvo kuvanhu vechikadzi nevanhu vechirume? Ndinokutendai mukoma Wande.
Sezvo nyaya iyi iri mumatare muZimbabwe izvozvi, tafunga kubata Reverend Dr. David Simango kuti vapindure mubvunzo uyu vasati vapfuurira munzendo dzavo kune dzimwe nyika. Pachi pamwe Dr. Simango, hoyo mubvunzo wesvondo rino.
Manheru akanaka ebaba Wande nehama dzedu dzose dzeStudio 7. Mubvunzo uyuwo unokosha kuti vanhu tubatisise. Bhaibheri rinoti kudini pamusoro pevanhukadzi vanoshandisa zvidhori zvingavabatsira munyaya yebonde? Tapinda mushoko raMwari kuna vaGaratiya chapter 5 paverse 19. Shoko raMwari rinotiudza richiti, nokuti mabasa enyama anoonekwa ndiwo anoti upombwe netsvina noutera. Saka tatodaro kutotaura masoko aya, zvinotiratidza pachena kuti shoko raMwari rinoramba kuti vanhu vaite mabasa akadaro. Vanhukadzi havatenderwi kuti vati kana vachinamata vabate zvinhu zvakadaro, nokuti Bhaibheri rinoti aya mabasa enyama.
Kana zvichinzi mabasa enyama, zvinorevei mufundisi Simango?
Kana zvichinzi mabasa enyama, zvinoreva zvinhu zvinoitwa kusiri kuda kwaMwari. Nokuti pamberi ndima iyi inotiudza kuti zvino chibereko chomweya mutsvene, kutaura kuti pane zvinhu zviviri, mabasa enyama nechibereko chomweya mutsvene kuvanhu vanonamata. Saka mabasa enyama aya ndiwo anotiratidza kuti zvakashata kuti munhu aite zvidhori zvinoita kuti aite bonde nazvo.
Muteereri abvunzazve mubvunzo wechipiri.
Tobva taenda panyaya yawanga wabvunza yepamusoro pevarume kuti vangazvigutsa sei zvakanaka here kuti vazvigutse vari vega pasina munhukadzi. Ipapo zvekare tikapinda musoko ramwari tinoona mumwe murume kuna Genesis chapter 38. Akanga achiita basa iroro rokurasira mbeu yake pasi. Verse 10 inotiudza ichiti Jehovha Mwari haana kufara nezvakadaro, naizvozvo akamuuraya. Saka izvozvo zvokuti munhu akwanise kuzvigutsanisa ari ega kana asina shoko ramwari maari zvinomukonzera kuti aite zvakaipa, nokuti zvakatoipa Jehovha Mwari haazvitendi kuti munhu ungorasa mbeu yako pese pese. Sakei tichiudzwa neshoko ramwari kumabasa avapostori kuti muchapiwa simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu, ipapa muchava zvapupu zvangu. Simba ratinopiwa kana mweya mutsvene auya pamusoro pedu isimba rokukunda zvinhu zvinoda nyama, isimba rokupupura Jesu, isimba rokuita zvakanaka, isimba rokukunda. Saka naizvozvo kana munhu achinamata akazadzwa nomweya mutsvene anogona kuita zvakanaka, asingagoni kukwezwa nenyama, nokuti nyama inoti Bhaibheri rinotiudza kuti zvinhu zviviri izvi zvinorwisana, nyama nomweya. Saka kana iwewo ukaita zvinoda nyama haugoni kuti ungagutsa mweya kana kuita zvinoda mweya.
Mufundisi Simango, shoko rinotii uye papi muBhaibheri?
Saka shoko richiti kuna John chapter 4, Mwari ndi mweya, vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuchokwadi. Chokwadi ndicho chinotikonzeresa kuti tigone kufamba munzira dzake. Saka ndiwo masoko andingada kukubatsira mudikani kuti zvinhu zvakadaro zvinoitwa navanhu, asi vanoziva Mwari novanoda Mwari vanobva mazviri, vanodzikinurwa mazviri, vanoponeswa kubva mazviri, kuitira kuti vanamate Mwari vachiziva soko iri rakadai. Shoko rinoti hamuzivi here imi kuti miviri yenyu itembere yamweya mutsvene. Saka uchiona kuti kana iwewo muviri wako iri tembere yamweya mutsvene, hautenderwi kuti uite zvakashata pamusoro pawo, nokuti mweya wamwari anogara mukati mako. Saka kana uri munhu anonamata Mwari, mweya wamwari ari mukati mako, hautenderwi kusvibisa tembere yamwari. Ndinotenda kuti namasoko iwayo mudikani pane chawabata chingatibatsira tose kuti titsvage Mwari tifambe muutsvene nokururama.
Mufundisi Simango, tinotenda tsananguro yamatipa. Vatereri, tumirai maaudio emibvunzo yenyu yezvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka vatereri.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino.
Zamta spoka lomnumzana David Muhavinyana Ngwenya inyanga elodumo ihlala kobulawayo. Sawamukela uhlelo baba.
Ngiyabonga Thobe.
Yes.
Hezvinoi zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Highlanders yarowa Herentals 1-0. Bulawayo Chiefs yarowa Triangle 3-0, kuchitiwo Black Rhinos yaita Mangange 1-1 neWange. Kukunda kweHighlanders kunoreva kuti yave kutungamira gungano rePSL nemapoints mana. Ine mapoints makumi matatu nerimwe kana kuti 31, ichiteverwa neManika Diamonds ine mapoints makumi maviri nemanomwe kana kuti 27. Iko zvino tochi yenda kuna kudzanai Musengi mutori wedu wenhau achitipa zvaitika kumisangano yaitwa nhasi kugweru kumkoba stadium nebato rinopikisa reCCC uye kuzaka kwanga kuine bato rezanu PF.
Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevatsigiri vavo mumukoba stadium Gweru, vachamisa vati sarudzo dziri kuuya mwedzi unouya dzakafanana nekusarudza pakati perima nechiedza kana kuti upenyu nerufu. Vakurudzira vanhu munyika kuti vavhotere bato ravo, vachiti ndiro rine urongwa hwakajeka hwekugadzirisa zvinhu munyika kuti vanhu vose vave neupenyu hwakanaka.
Ishoko redu, tiri kuda kuuya nemutungamiri ari kubatanidza nyika. Pari zvino we are too divided as a nation. Ukaenda kumatebereland therefore forgotten and forsaken. Ukaenda kumasingo, they are complaining that development is not coming and getting there. Ukaenda kumanikalem, they have their grievances. There is a national grievance across the whole country.
Vachamisa vatu vakawanda vanotyira kumbunyikidzwa kwavati kurikitwa bato ravo nehurumende yeZANU-PF uye kuti vechiuto vanogona kuvhiringidza zvinhu kana vakakunda, asi vatidza kuti rwendo runo vachakunda zvisina gakava. Vati vanhu vanovashora vachiti vanowanza zvebhaibheri, asi vati zvavari kuita zvina Mwari mukati.
Matongerwo enyika tinoenda kumakondesi edu, masoja anorembekedza zvabuda kubva kupi? Zvabuda kubva kupi? Zvabuda kubva kupi? Ine oni veni na chara nikadi izi ndezvedengezi. Rwendo runo hazvikoni. Chero akaita sei rwendo runo hazvidi?
Vachamisa vati zvingavashamisa kuti pane vanhu vangachada kuramba vachivhotera bato reZANU-PF vachiti rine nhoroondo yekutadza kutungamira nyika kusanganisira huori, izvo vati zvauraya nyika. Asi mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro munyaya dzezveupfumi vaFelix Chari vati havo pane zvimwewo zvakagonekwa nehurumende, asi vati zviri kuvanhu kutsvaga mutungamiri wavanoda. Zvichakadaro, vachitaurawo pagungano rekutsvaga rutsigiro kuzaka kumasvingo, mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vati hurumende yavo yaita zvakawanda zvaunza budiriro munyika. Vakatiwo vanhu vasavhotere bato rinopikisa vachiti zvaratidza pachena kuti rakundikana kutungamira mumadhorobha. Vamunangagwa vaudzawo vanhu vange varipo pamusangano uyu kuti vanhu vose vakasununguka kutsvaga rutsigiro pasina anovakanganisa. Asi nyanzvi munyaya dzezvesarudzo vaSolomon Bobosbunu vati zvisinei nemashoko avamunangagwa ekuti mapato akasununguka kutsvaga rutsigiro, bato reCCC riri kurambidzwa kuita misangano yaro yakawanda nemapurisa.
Munhu unogona kusazomira zvakanaka kumberi nekuti kana mapato ezvematongerwo enyika asingawane mukana wekukambeni, zvinoreva kuti hatigoni kuzoti any election was a fair election. That point election inobva yatadza. Zvinoreva kuti tsarudzo hatizofamba zvakaenderana nekuti vanhu vanenge vasingaiswi pachikero chimwe chete kana vachinge vachitsvaga anganzi maclearance kana vachipa anganzi manotisi pamutemo.
Kunyange hazvo paine vamwe vari kukwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika, vamunangagwa navachamisa ndivo vanoonekwa sevakwikwidzi vaviri vari pamberi. Mapato ose ari maviri haasati aparura magwaro anoratidza urongwa hwaainahwo pakutungamira nyika kana kuti manifesto, asi ari kutarisirwa kuita izvi munguva shoma iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reZANU-PF richitungamirirwa navaEmerson Mnangagwa, vanhu vamutungamiri wenyika, raita musangano waro kuzaka kumasvingo. Ukuwo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa raitawo musangano kuMukoba Stadium kuGweru. Chikwata cheHighlanders charova icho Herentals 1-0, zvichireva kuti ndicho chiri kuramba chiri panhongonya yePremier Soccer League. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti rinotambira nemufaro zvataurwa nesangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission zvekuti svondo rino richange richipa vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru uyewo musarudzo dzenhengo dzedare reparamende voters roll. Kuchitiwo vamwe vasangano revadzidzisi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vari kunyunyuta nezviri kuitwa negurukota rezvevashandi vapo mavhima zvekungowedzera vashandi mari pasina kutaurirana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mboja, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anuko ni kaini mfaro ndini wenyu, Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC nchiti, mwerari zwakanaka wa atereri ndokusia mina Gibbs Dube, muna uze, isindebele.
Soku isika atisenda baku VOA ndebele.